mutongi wedare remagistrate amai mare wanazo gofa vapa mutongo wekuti vasikalo avari kupomirwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongo vachibva mutirongo uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiri wechikata chemagweta avasikala vaalec mchada hama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yakasungwa mupari wemhosva.
Isusu patapinda mudare taisa chikumbiro chekuti izvo vasikala vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa sezvo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare redzimhosva anosungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare redzimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kuti vadi vazosvika na 9:15. 48 hours dzacho dzatopfuura. Saka taisisa chikumbiro chekuti sezvo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchuchisi wenyaya vaelson chabarika varamba kuti vasikala vabudiswe vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchada hama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake ivo nevamwe vake vanoti vaharrison ngomo vajeremiah bhamu vadouglas monzora pamwe namuzvare tatenda shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoisa chikumbiro chekuti vasikala vatongo vachibva kumba.
Saka iko zvino izvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyu, asi iko zvino zvatakuita takudi takuenda kudare guru redzimhosva rehigh court kwatinondokumbira mari yechibatiso yebail kuti vatongo vachibva panze.
Mudare umu vasikalo ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatirwo avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. Vasikala vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakombwa nevarume vavakapakatira pfuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaone kwavari kuenda. Vativo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchada hama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavasikala. Vakurudzira dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vasikala aferefetwe. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokelo avo vange vane humwe hutungamiri padare apo uhwo hunosanganisira murongi wemisangano vaAmos Chibaya vati havana kufara nemutongo wokuendeswa mumwe wavo mutirongo wakamirira kutongwa.
Tinonzwa kusafara, tinonzwa kusagutsikana, dai zvichibvira dai atokumbira kuti aitwe chii. Chikumbiro chachiri chokuti atobudiswe nhasi because 48 hours dzacho dzange dzakwana nenyaya yeanga akomburena nayo yokuti haana kubatwa mushe. Saka judgment yacho haina kuenda mushe. Tinonzwa kusafara, tiri kuchema naye.
Imwe nhengo yeMDC valove mochinopusa vati mhosva iri kupomerwa vasikale ndeye nhando
dzekutamba hadzisi mhosva dzinogona kunzi dzinotenderwa kuti dzingawana dzingararama mukoti nekuti nyaya iyi ukaitarisa inyaya yezvinhu zvinonzi zvinotaurwa parali uye ukatarisa kuti nemhaka yeMDC ichirarama MDC inoraramira kubvisa ZANUPF kuti tiunze utongi hwejekerere munyika. So kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti hurumende iripo ibve hazvisi zvinhu zvinosungisa. Kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti vamunangagwa vabve hasi zvinhu zvinofanira kusungisa nekuti vamunangagwa varipo pachigaro nekuti vakatombobvisawo vamugabe pachigaro. So kubviswa kwavamunangagwa haisi mhosva, ndochokutanga. Kubviswa kwavamunangagwa zviri pamutemo, zvinhu zvatiri kuita sevanhu vemDC. So vasikala havana mhosva, vasikala vangotaura zvatinotaura zvatinoda isusu vana veZimbabwe.
Hurumende inoti vasikala vakapora mhosva iyi musi wesvondo chikunguru 7/2019 kumandadzaka apo vakataura pamusangano webato ravo kuti vachabvisa hurumende iri kutonga gore ra2023 richaitwa sarudzo risati rasvika. Vasikala vakazvipira kumapurisa epaHarare Central musi wechipiri ndokubva vavharirwa muchitokisi. Vakazoendeswa kubhikita nezuro magweta avo asina kuziviswa. Vasikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vava munhu wechimakumi maviri nemumwe chete kusungwa nemhosva yakadai gore rino. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika makumi maviri. Vatsigiri veMDC vazadza imba yanga ichinzwika nyaya yavasikala uye pange paine mapurisa akati wandei padare nhasi kudarika mamwe mazuva. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.